manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhiro akanaka vatereri tinosangana zvakare manhiro anhasi uri musi wemugovera ndira 27, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanosukikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeOperation Restore Legacy iyo yakabvisa vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika.
Tirira Studio 7 everyday. Pa Studio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawane pa ZTV. Nekuti ZTV yakamonopolize by one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti everyday tinge ti updated and nyaya dzavanobata, nyaya dzinotibata everyday dzatisingakwanisa kutiwane. So we are happy about them.
Vatereri veStudio 7 vanocherechedza kusvitsa makore gumi nemashanu kwaitwa neStudio 7 nhasi vachiti inovapa nhau dzechokwadi. Iyi ndiyo mimwe yemusore nhau dzerudza nhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbi vemusori mukuru uye vari mumwe vevanhu vakarwa muhondo yerusununguko vaPeter Munatsi varangarirwa nhasi panyaradzo yaitwa kumba kwavo kuGlendo. VaMunatsi vanonzi vakafa mushure mekurohwa zvakaipisisa nemauto panguva iyo mauto aibvisa pachigaro vaimbi vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaungana nhasi vanga vasina kusununguka kutaura kuti chii chakaitika pakufa kwavaMunetsi, avo vanonzi vakafa musi wa15 Mbudzi mushure mokurohwa zvakaipisisa nemauto sezvo vaifungidzirwa kuti vaikanganisa mauto apo aibvisa pachigaro vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Panyaradzo yaitwa nhasi pange pakaoma uye hama dzavo kana mudzimai wavo amai Rose Munetsi kanawo vana vavo vange vasingabvumidzwi kutaura nevatori venhau nevanhu vange vasingazivikani kuti ndivanani. Vange vakatumwa kutaura kuti vape umbo pamusoro peupenyu hwaMunetsi vange vachitya kutaura uye vakwanisa kutaura vataura kweminiti imwe chete, vamwe vatadza kutaura zvachose. Amai Munetsi vauza vanhu vapinda mugungano ranhasi kuti murume wake Ivan Nerudo.
Peter was a very nice man. Peter was a very loving man. Ndakanyudza vanhu vangwanani kuti murumai aitumira SMS akagara mulounge achinditaura kuti I love you. Murumai aitumira SMS akagara mulounge achitaura kuti I miss you cannot say. Nekuti aiona bhora serekinde achiona kuti chanel. Aiuya usiku nditi ndakusuwa. Saka tirikutaura nezvemunhu angaine rudo. Saka kana makanditarisa ndokunga munoziva kuti Peter especially vanhu vechechi. You would wait for me.
Vamwe vataura panyaradzo iyi vati zvakaitika zvakaoma uye zvakarema kuti vataure zvakaitika pachena. Vachinyora mubepanhaure padande mutande vaimbo vegurukota muhurumende yavaMugabe uye vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwau vati vaMunetsi havaifanirwa kufa mafiro avakaita. Vati vaMunetsi vakaurayiwa nevanhu vakabvuta masimba ehurumende yavaMugabe. Vachinyorawo paTwitter nguva yapfuura vaive gurukota izvidzidzo yepamusoro waJonathan Moore moyo vakatiwo vamunetsi vakaurayiwa nemauto vasori vakawanda vapinda muchitiko chanhasi varamba kutaura nevatori venhau. Hatina kukwanisa kunzwa divi remukuru wevasori Ambassador Isaac Moyo sezvo vange vasiri kudayira foni yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauro wemauto Kenel Overson Mugwese sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare. Vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare kuWarren Park. Uye zvinonzi mauto akapa mhuri yavo 100 remakirogiramu enyama parufu rwavo. Zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori nemapurisa akawanda anonzi akashungurudzwa nemauto sezvo pakanga paita zvikwata zviviri zvaipikisana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vatereri veStudio 7 varumbidza zvikuru nhau dzavari kupakurirwa neStudio 7, asi vachikurudzirawo kuti dai nhepfenyuro iyi yawedzera zvirongwa zvenhau pamwe nekuenda kune dzimwe nzvimbo dzisina vatori venhau kunyanya kumamisha. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 30 UTC, 7:30 p.m. in Zimbabwe on January 27, 2003. And you are listening to the first edition of Studio 7, a new program for Zimbabwe, coming to you from the Voice of America.
Studio 7 yasvitsa makore gumi nemashanu nhasi kubva zvayatanga kutepfenyura musi wa27ndira2003 muchirongwa chechirungu. Vashamarari vayo muWashington vari Ray Choto nantimi yake. Chirongwa cheshona nendebele chakazotanga musi wa7 kubvumbi 2003. Mumwe muteereri weStudio 7 vaJames Chidakwa vati vanofarira Studio 7 nekuti vanowana nhau dzejekerere. Asi vaChidhakwa vati shuviro yavo ndeyekuti dai Studio 7 yawanikwawo paterevhizhini dzinoonekwa mahara.
Teerera Studio 7 everyday. PaStudio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawani paZTV, nekuti ZTV yakamonopolizwa iri the one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti everyday tinge ti updated, and nyaya dzavanobata nyaya dzinotibata seeveryday dzatisingakwanisa kutiwane. So we are happy about them, but tinoda kuti Studio 7 dai dai ikwanisa kuti ichiitawo kana TV station, kana kuti takwanisa kuchivanzwawo pama free to air channels isaya kuti tisavangowana pari pamasaisai chete eradio, tivawane pese pese kuitira kuti kune kune vamwe vasakwanisa kuwana maredio mudzimba dzavo. Asi mafree to air channels aya vanovaterera every day, vanokwanisa kuti vakavabatwe vamanheru vakaendawo ipapo vanokwanisa kuti vanzwe.
Mumwe muteereri weStudio 7 vaKeith Charumbira vatiwo Studio 7 inovapa nhau dzekunzvimbo dzakasiyana-siyana, vakati izvi zvinovapa ruzivo rwezviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Studio 7 tinoifarira zvakanyanya. Chikonzero tikatarisa Studio 7 tinowana maupdates zvakawandisa zvinosanganisira nenews nezviri kuitika munyika medu panguva idzodzo. Wozikatarisana nestate media yadinova ZBC inoprovida zvinhu zviri politicized, zvinongorerekera kudi rimwe chetere zvamatongerwo enyika zvinosinganakidzi vanhu vanoda kusiva vachidzidziswa vachiona ruzivo nepane zviri kuitika. Information iri kusvika kuvanhu kubudza neStudio 7. Saka riri kuStudio 7 chimwe chinogona kunge yakasara inyaya yekuda achikwanisa kutovhurawo kana ari madhishi chavo chavo, kunyange vanhu vachitoteerera, asi chitoziva kuti Studio 7 yatovawo nemadhishi pachayo, vanhu vachiwocha Studio 7 ikasvika pakuisa mavideos and other things, mainterviews mamwe anenge akuda kunge ari live achitobuda pachi pamadhishi. Tongona kuti zvogona kuita kuti Studio 7 irambe ichienderera mberi nokudai zvaramba zvakadaro.
Mumwe muteereri vaLove Mochitsa vatiwo chavanonyanyofarira paStudio 7 inhau dzisina divira dzinorerekera dzavanowana.
Zvandoda kuemfasiza kuStudio 7 ndechekuti inotaura zvinhu zviri zvechekerere zvisina propaganda zvinoita mamwe mastations izi. Saka tinoti dai ramba yakadaro.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwayi vatiwo chinonyanyovafadza paStudio 7 mukana uri kupiwa kumapato ese zvematongerwo enyika kuti vabude panhepfenyuro iyi vachipa pfungwa dzavo. Asi vachiwayi vatiwo shuviro yavo ndeyekuti nhepfenyuro yeStudio 7 iwedzere vatori venhau zvikuru kumamisha.
Tinofara kuti tiri kuona Studio 7 background. Tinofara zvekuona kuti gore radarika iri Studio 7 yakawedzera coverage yayo kuma political parties ese yakapa munhu wese mukana. Inopa munhu inokoshesa munhu wese zvinova zvinhu zvakatifadza. Pakaita improvement kana isuo se MDC nguva yataipiwa tinofara nazvo. Tinotarisa kuti Studio 7 mazuva anotevera zvirongwa ipote mareporters ayo achiendawo kune dzimwe nzvimbo dzatisiri kunzwa kuti kwakamira sei, kwakaita sana Chikombedzi vana Malipati, kuti tinge tichizivawo kuti kwakamira sei uye zvichemo zvaonde zvipi. But so far tinofara seMDC kuziva kuti vari kupa munhu wese mukana.
Vanoronga mabasa eMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai Mumbare vaRichard Virindi vatiwo vanofadzwa nezvirongwa zveStudio 7 nekuti nhepfenyuro inopa mukana kumapato esare munyika. VaVirindi vati nhepfenyuro dzehurumende hadzitori nhau kubva kumapato avo. Vatiwo Studio 7 iri kubatsira kuwanisa vagari nhau kunyanya kumusha kwavo kunyamapande uko vati hakusviki masaisai enhepfenyuro dzehurumende.
Isu tiri kufara ne Studio 7 because so far izvozvi iri kuti kavhira nyaya dzedu dza ichibudisa nyaya zhinji dzadzisiri kukwanisa kubudiswa ne ZBC. Zviri kuita kuti zvifumure zvinhu zvakawanda zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka nekumamisha tiri kufara kuti kumamisha vana mbuya vedu vakusvika kutonzwa kuti munyika muri kuitika zvakati, nekuti tine nzvimbo dzadzakaita sekuna Namutoko naNyamapanda kwavatozivi nhau dzeZBC vanotoziva kutonzwa Studio. Saka tiri kukumbirisa kuti iwedzere kuchiramba ichiexpanda munzvimbo dzakasiyana siyana, iise masenda dzakasiyana siyana anenge vachivapa information yakawanda kuti nyika yese izive zvine zvichiitika.
Mumwe anorarama nekutenga zvinhu vamoyo wati D vakurudzira kuti dai Studio 7 yawedzera zvirongwa zvayo zvenhau.
Studio 7 tinefarira zvakanyanya. Patinotokumbira ndepekutoti taikumbira kuti I think every hour kana yovaone chimwe chirongwa pakati pemasikati apapo zvekutiwo kuma 12 kana kuma 1 kana tinoona sekuti zvinotibatsira. Tinoona mukana mukuru wekunzwa zvakawanda neStudio 7 because nguva zhinji Studio 7 inotibatsira pakuti inotaura chokwadi straight zviri paground. Haitauri yakazembera kune zvematongerwa enyika chete asi inotaura matimana ose.
Mumwe mudzimai anofarira Studio 7 amai Otilia Chikandire vatiwo vanoona sekuti Studio 7 ine chokwadi panhau dzainoburitsa zvichienzaniswa nenhepfenyuro dzehurumende idzo vati dzinonyepera veruzhinji kunyanya panyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti ndifarire kuteerera Studio 7 ndechekuti ndo inotiudza nhau chaidzo dziri kunyatsoitika munyika. ZBC inotinyebera especially panyaya dzepolitics. Havanyatsotaura nyaya chaiyo chaiyo sezvamaitikiro aikaita, vanorerekera kuhanisaidi kunova kubato reZANUPF. Saka tichiteerera Studio 7 nokuti inotaura chokwadi.
Vateereri veStudio 7 ava vatiwo havachatyi kuteerera nhepfenyuro iyi kunyange hazvo hurumende ichiti haisi pamutemo asi makurukota aya achitaura neStudio 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tinoda kutenda vatereri veStudio 7 nekutitsigira kwamaita kwemakore 15 uye zvinoda kutora mukana uno wokutenda vatori venhau veStudio 7 vanga vachikupakurirai nhau kwemakore 15. Ngatirambe takadaro. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson vari kupomera Russia mhosva yekushandisa mhando dzemoto sechombo chezvematongerwo enyika muEurope panguva iyo vaTillerson vari kuita hurukuro nemumwe wavo muwoso kuPoland. Turkey inoti America yavimbisa kumisa kupa zvombo mauto AYPG HKDH muSyria panguva iyo mauto ehurumende yemuTurkey apinda muzuva resere achirwisa chikwata chemauto ari kutsigirwa neAmerica. Yashika nguva yekuti chienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nemumwe mudzimai akapedza nguva ndefu ari kunze kwenyika asi akazowana iye mukana wekudzoka munyika umo akatanga iye bhizimisi rekuchengeta vanhu mudzimba dzinonzi idzo maloji. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti loji yavo inonzi chii uyezve vakatanga sei kufunga kuita izvozvi zvemaloji.
Yes, tarangu ndinonzi Jane Marimo, asezvo ndakunzi Jane Stovring. Ndakarorwa kuDenmark mumwangu anonzi Johan Stovring. Takatanga muna 2011. Ndoona kuti zvinondibatsira zvakanyanya nekuti pese pandinomuka ndinoenda neprogramu. Zuva rangu rega rega rine programu. Well, kana usina chekuita unenge usina program. Saka apa ndinomuka ndoona kuti zveshuwa marooms edu akachena here, breakfast redu zviripo here zvinodiwa nemagest edu, kana zvisipo tonotenga nemarooms edu zvinodiwa zviripo here tichingogadzisa takada. Saka ndine program ndozvinondibatsira muupenyu hwangu.
Pane zvimwe zvirongwa zvamunazvo here iro gore rino ra 2018 panzvimbo yenyu yeloji iyi?
Tine zvirongwa zvakati kurei nekuti takabva tasitenga imwe stand. Tatenga imwe stand kuda kubva tavakisa yatiri kuti Harare Training Center. Saka ku Harare Training Center vachauya vachida kuita maconference, maworkshop kana vanoda kuita muchato, vanodawo kuita kana zvimwe zvechechi, vakanga varipo vamwe vacho vanenge vachida kuya kuzorara kuno kumba, vanongouya vachirara. Saka tiri kungoramba tichiextenda takadaro.
Pane kurudziro yamungapowo vechidiki here vangange vakateerera panguva ino?
Ndingangoti hapana chinotadzika munhu kana utano hwako hwakati nakei nekuti zvese zviri mumaoko mako, zviri mupfungwa mako. Ndoona madzimai ekare senguva yedu isusu vaiti kana varambwa zvinhu zvaka zvakaoma kuti atange chimwe chinhu. Asi mazuva ano taane mapossibilities akawanda yekuti kana dai ukarambana nemurume unotanga zvimwe zvinhu zvekuti izvo, nekuti taane freedom yekufamba, yekukwira tichiendawo kuchidzoka uchitengesa zvinhu zvako. Saka kumunhu wemukadzi ndinokurudzira kuti ingoplana chete zvinhu zvinofamba.
Mune vazukuru vangani?
Ndine vazukuru 10.
Aiwa, tobvodzokera zvedu kuti pane zvamungatauro here zvekushingisa mamwe madzimai vangangodawo kupinda mune zvemabhizimisi izvozvi?
Ndinokurudzira zvakanyanya kumadzimai kuti izvo musazoti kana maana ambuya moti hapa chisina chaningaite muupenyu hwangu, nongomirira kuramba ndichipiwa nevana chete. Zvinova strain or energy yavo nguva yega yega vachafunga kuti ndoda kutumidzira kuna amaenda. Saka isusu ngatirongei upenyu hwedu tichiita tumabhizinesi twedu tunotivaraidza kuti tirambe tiri tiri vanhu vakaa, nekuti ukanga wakarongeka uine programu yako unomuka uchigeza uchiita zvaunoita. Kana usina programu zvinonetsa, unozoona wakutogeza kana kumasikati wakasungira zambia. Saka ngatiitei programu madzimai, hakusi kuti kuita loji chete, kana kune zvinhu zvakawanda zvekuita muupenyu wenyu.
Vanenge vachida kuuya kuzogara paloji yenyu, taurai zita racho uyezve kuti vanokuwanai kupi?
Inonzi Simba Lodge. Vanotiwana patine homepage yedu yakanzi, ukangoenda kuti ukaklika kuti Harare accommodation inobva yabuda yakanzi Simba Lodge. Saka mafoni edu 0777 433 496. Imwe foni yedu yamukwasa kuti kana muchida kubhuka munongoshandisa. Kana muchida kuenda patine also tine email address yedu inonzi izo simbalodge@gmail.com.
Makafunga sei iro zita rekuti Simba iri?
Ndingangoti izita rakakomberedza kuti izvo mutupo wangu unonzi Shumba. Ende ndoona zvese zvimwe zvinhu futi zvinobuda uchipindirana nesimba raunenge uinaro. Kuti ndoda kuva nesimba ndiite chakachaka. Saka zvikombination yezvinhu mutupo wangu nekuti ndichine simba rekuita zvinhu izvozvo.
Mataura zvekuti munoita zvekuimba, imbo titanangurirai nezveizvozvo.
Ndiri muimbi, ndine bhendi rangu rinonzi zvakare Simba Band, Jane Marimo and Simba Band. Ndaane maalbum anosvika 4 ne1 single inonzi Kumusha. Saka ndingangoti zviri kufamba zvese zvakanaka.
Munoimba musambo werudzi?
Ndinoimba musambo wetraditional muno muZimbabwe.
Munoridzawo mbira here nezvimwe zvakadaro?
Ndinoridzawo mbira asi ndinavakomana vanoridza zvese.
Ehe, saka muno wanzoenda kunoridza kupi?
Dzidzo dzangu dziri pa radio pa National FM nepa Zimbabwe Radio ne Sport FM vari kudziridza. Saka pandiri kuitira kuti dzinge dzichinzwikwa zvakanyanya muno muZimbabwe. Kuitira kana tozobuda kunze kwenyika dzinenge dza vanhu vemuZimbabwe vabikwa nevari kunze kwenyika vanenge vadzizika.
Munotoimba here mugotitse nurombi jana kamwe kerwiyo rwamunoimba?
Onku tinoimba
ngotitse nurombi jana.
Ndipe chidimbu chemoyo wako, ndiende nacho kubasa, variko vakanimirira, vanomira nezviedzo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Thanks so much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chaunotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Musi wemugovera wega wega tinokupai chirongwa chamunopakurirwa naJonga Kandemiri chinotarisawo zvinoitika muupenyu hwedu vanhu vatema. Ngatinzwei kuti zvii zvakakurongerai svondo rino.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvenzara inonzi yapfunya chisero mudunhu reDete kuHwange kumateveleland North. Muchirongwa chedu tine hurukuro nemugari wemudunhu irori reDete.
Zita rangu ndinonzi Stanley Torima, ndinogara munzvimbo yeDete under Hwange district.
Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaTorima. Mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei mudunhu renyu panyaya yenzara nekusanaya kwemvura uku?
Nzara yatsiriridza mukoma Jonga mudunhu reHwange district. Ndichitaura hangu ndakatarisa dunhu randinogara reDete, nzara iriko, hakuna mvura, uswa chaiwo chaiwo even kana hong'ombe hwakaoma, kana iyo mvura chaiwo chaiwo kumwa kumatsime hakuna, kana iko kwainobva kuzinwa kana vaiva nembombi hakuna mvura kana chaiwo yokunwa. Sadza iro chaiwo chaiwo rokuti vanhu vakwanise kunge vachiriwana riri kunetsa, nokuti ane dambudziko rokuti vanhu havana mari kuti yekuti vakwanise kunotenga kuzvitoro.
Saka vanhu vari kurarama sei vaTorima?
Iyezvi vanhu vanga vachiraramiswa vaya vanokwanisa kuti vainde kunobatsirwa kurubatsiro hwesocial welfare, ndo mararamira avanokwanisa kuita. Asi pane dambudziko rokuti manje social welfare yakupa necondition yokuti inopa vanhu vane makore makumi manomwe zvichikwira, kana kuti vanenge vano hurema vanenge vachitarisa kuti vanotangira kupapa hurema hwakati.
Mudunhu menyu muri kusangana here nedambudziko rekusarurwa panenge pachipiwa chikafu? Nekuti tinomunzwa mune mamwe matunhu vamwe vachinzi havapiwi nekuti vanenge vari webato rakati.
Fanika mapiro avaita zvishanu kuSlayward kwandakasvika, vachipane nemaererano andanga ndichitaura ayo kuti vanopa pamakore 70 years and above, kana kuti vanokupa nokuti unourema hwakaita sei, kuti unosarudzwa maererano nokuti uri wematongerwe zvenyika kubato ripi. Hazvina kunge zvakaitika izvozvo, asi ndinoona kuti vanenge vakaita mistake pakuti vanopa vanhu vane makore 70 years and above, kana kuti vanhu vane nature of disability avanoda, nokuda kwokuti kuna anonzi muchirungu child headed families, kuti mwana mukuru ari muform 4. Saka mwana iyeye kana akamirira 70 years ichamusvikira rini? Saka ipapo vaifanwa kuvaconsiderate vanhu vesocial welfare, because ndo so far bazi rasara rinogonakita sei, rinogona kumiririra vanhu. Saka tachikumbira kuti vasungunuke kuti vasanyanya kubraketa kuti 70 years and above kana kuti nature of disability, asi kuti nemamiriro akaita nzara dei vapa munhu wose.
Tinonzwa kuti kune zvirongwa zvakaita sezvekushandira kuti vanhu vapiwe chikafu inonzi food for work. Zviri kuwanikwa here mumatunhu menyu kuitira vaye vanenge vane miri yakasimba vange vachishanda vachiwana chikafu?
Iye zine food for work yanga isiko because still food for work ndingati yanga ichipiwa masimba nevanhu ve social welfare because kudya kunenge kuchita se kunenge kuchibva ku social welfare saka iye food for work haiko food for work
ko vanenge vaine dzimari vari kukwanisa here kutenga chibage ku GMB uye kana chichitengeswa chiri kutengeswa nemari
ku GMB hakutengwi chibage mukoma jonga GMB inongofamba nenetsoro yayo yekuti inenda ichipa chibage kunana social welfare social welfare ndo yozopinda pa ground yotaura tinoda 70 years and above yotaura kuti tinoda vanhu vanourema kunosanganisira kuti uri bofu kunosanganisira kuti wo pamedi wakaitawo imetsaona uchakwanisa kunge uchizvimiririra
ko zvipfuwo zviri kurarama sei kana munhu achiita dambudziko rakadai
zvipfuwo iye zvinoizvi zvinotori pakatomarara because kwakaoma iye zvinoizvi zvichiri kungonongedzera bundero rakangomira pakambonaya mvura yakapa vanhu masimba vachiti vachiudza kuti vangaita sei vangakwanisa kuti vaite sei vazorima saka iye zvinoizvi anything from the 10th of February chinda mberi I think zvipfuwo zvichasvika pakudonha because hakuna mvura iri kunaya izvezvi mukoma jonga mvura inenge ichinaya izvezvi ndeya inofafadza and mvura inofafadza pakangobuda zuva inokupisa inokuuraya zvakanyanya zvokuti zvipfuwo ndo zvichatanga kuafektwa because chatanga tichiinda panext door tombokumbirana kumbirana asi zvipfuwo zviri panjodzi yakanyanya hakuna mvura yokumwa kuti zvipfuwo zvimwe kwandinogara kunoku zvinoenda kutonomwa kusuwage mvura yesuwage and that is very practical zvandiri kutaura zvokuti hakuna kwotinoti nzvimbo inei haina madhamu madhamu achona hachengeti mvura kana mvura ikanaya nhasi ikaerera mangwana pa mvura arwisi watina rwere rwatooma
aiwa tinotenda zvikuru vatorima nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
no ndinotenda hangu mukoma jonga ndinoda kungoti kuvateereri musashaya mbereko nokufirwa tisharambawo tichirwisa kuti tikumbire kuti social welfare ibatsira munhu wese zvisinei kuti unezera ripi nokuti nzara haina kuti unezera ripi haina kuti unobuda mumbamani asi chandinakidza kusocial welfare kutaura chokwadi ndechokuti vanga vachipa vasingatarisi kuti unopinda dhashi here unopinda roma here saka tinoda kuda kuramba tiine tariro
manga makateerera kuna vastanley torima vanove mugari wekudhete mudunhu rehwange kumateveleland north muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndikusiyai muina reichoto
aiwa tinotenda jonga tosangana zvakare nemugovera unotevera
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ose munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose munotibata pa909am uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave musakanganwe live talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318 nhamba idzi zvakare 001202465 0318 tinotepfenyurawo pafacebook chirongwa chedu let's talk ngatikurukurei pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm musakanganwe kufarira Facebook peji redu revoa shona
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vanhu vanosungikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeoperation restore legacy iyo yakasiya varobert mugabe vabviswa pachigaro vateereri vestudio 7 vanocherechedza kusvitsa kwenhepfenyuro iyi makore 15 kubva zvayatanga kutepfenyura tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu rachel to ndiri muwashington dc ndokusiyai muina Tungamilinkomo achikupai nhau dzendebele.